Pakavhurwa misika yefodya nechitatu chapfuura, varimi vakawanda vakabvisa fodya yavo pamusika nekuda kwekuti mutengo waive pasi zvakanyanya sezvo vanotenga fodya vaigunun'una kuti vaizorasirwa nemari yakawanda nekuda kwemutero weelectronic transaction tax pakutenga fodya. Asi zvichitevera kubviswa kwemutero uyu svondo rino, mitengo yefodya haina kukwira zvakanyanya, izvo zvisiri kufadza varimi. Ongororo yaitwa nestudio 7 pamusika yefodya inoratidza kuti varimi vakawanda vachiri kugunun'una nemitengo iyi. Mumwe murimi wekukadzangarare kukaroi vaLast Kawani vaudza Studio 7 kuti vanoona sekuti mitengo yakaderedzwa nenyaya yekuti madhora ekuAmerica haasisina kufanana uremu nemaRTGS dollars.
Ndiri kuona sekuti kuretwa kwatakaitwa kuti mari yatitengerwa nayo iri muUS payakaretwa, vari kubva vafunga kuti murimi aroita mari sterei, saka vadzikisa mari muUS.
Mumwe murimi vanomo Tsakala avo vataura neStudio 7 mushure mekutengesa fodya yavo pamusika weTobacco Sales Floor vati mutengo wange uri pasi pewavange vakatarisira.
Zvirinani badati kusiyana nemapurisi acho, mapurisi ayo akadzika.
Mari iri kuuya iri kunzi iri kuya iri paRTGS. Ndakapfuurisa kuti pohwa US kapai, but US racho harisi kubuda iri kunzi iri kupohwa 100% yeRTGS.
Nhasi mutengo wepasi paTSF wange uri dhora rimwe chete pakirogiramu kana zvichienzaniswa nemasenzi makumi mashanu pakirogiramu pakavhurwa misika svondo rapfuura. Kumusika weBoka Tobacco Floor zvinhu zvange zviri kufamba zvakanaka, uye vanoona nekufambiswa kwebasa pamusika uyu vaMoses Byers vati vese vanotenga fodya vave kuuya kumusika wavo zvichitevera kugadziriswa kwezvichemo zvavo nehurumende.
Pakanga paine nyaya imwe yainge iri kuuya yanga iri yetaxi yainge yakaiswa nehurumende, saka ndinotaira kuti mabuyers vakanga vasingawizirani nazvo nokuti zvaizobudisa dzimwe mari dzakati wandei mubhajeti mavo. Asi vakaenda vakanotaura nehurumende, hurumende yakatibatsira yakanzwisisa ikatiregerera ipapo, saka ndiyo yakanga iri nyaya hombe yakanga iripo.
Vatiwo kuwanda kwevanotenga ndiko kwave kuita kuti mutengo wefodya ukwire pamusika wavo.
Zvasiyana svondo rakapera average highest average price yedu yakanga iri $4.65. Now ezvinezvi taona mapurisi akwira akuma $4.70-$4.75. yepasi akatanga ari ma20 cents, asi iye zvaakwira akuramba achikwira. Haisi yataona izvezvi, lowest yai yanga iri ma80 cents, saka zvinoreva kuti pane difference 60 cents iripa.
Mumashoko avo atsigirwa nevamwe vanotenga fodya, vabuyers vati mutengo wefodya unenge wakadzikira pamazuva ekutanga sezvo varimi vachitengesa mhando yepasi vachiti vanotarisira kuti mitengo iyi ichakwira zvinofadza varimi. Zvichakadai, varimi vatiwo havasi kufara nenyaya yekuti bhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe neTobacco Industries Marketing Board vakadzokera kumashure pachibvumirano chavaive vaita chekuti varimi vaizopiwa imwe mari yavo ari madhora ekuAmerica, imwe iri maRTGS. Zvichitevera kuvhurwa kwemisika yefodya, varimi vave kupiwa mari yavo yese ari maRTGS, asi vachipiwa mukana wekutenga madhora ekuAmerica kumabhanga avo kana vachida kuita izvi. Gore rapfuura, Zimbabwe yakawana mari inosvika bhiriyoni remadhora ekuAmerica kubva mukutengesa fodya kunze kwenyika. Asi gore rino mari iyi ichadzikira sezvo imwe fodya yakaparadzwa nezuva uye imwewo ikaparadzwa necyclone Idai. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.